vachitaura pamusangano wepagoro wesangano rebotswana sectors of educators trade unions kusetu mubotswana nhasi vazhou vakurudzira kuti sangano iri nemamwe ari mudunhu resadec akurudzire hurumende dzenyika dzavo kuti dzipindire mukugadzirisa gakava riri muzimbabwe
ndokungoti tinofanira kuitika munyika medu vachidzorawo nemanyika dzemusouthern africa ndechekuti mapato akaita seami nemaporisa anofanira kuziva kuti haasipo pakusevha epolitical party vanhu vanoita basa kana ari maporisa imaintenance of law and order kana ari masoja kumaintena sovereignity yenyika
vazhou vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yemasoni munangagwa yekushungurudza vashandi munyika nekuvasunga senze rekuvatyityidzira kuti vasaramwe mabasa kana kuratidzira
vaona tadaro tati maticha ari incapacitated saka patinosvika pakuvhura zvikoro hationi kuti zvikoro zvinovhura zvakavharwa hurumende yatanga kutageta maleaders eptz sai tingoratidza kuhurumende kuti aa mutumwa hana mbonje saka izvezvi vakatanga kusunga secretary general weptz achinenerwa mhosva yanga asina
pakati pemwedzi uno sangano reptz kuburikidza nemunyori mukuru varo varaymond majongwe rakati zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe mukotoro yechitatu sezvo varayiridzi vari kutadza kurarama nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa muzimbabwe vazhou vati mashoko amajongwe aya ayo avakataura masvondo maviri apfuura akaita kuti vasungwe nemapurisa asenze rekutyityidzira vashandi
kuchinja kuriko iyoye zvano yakatorewo kubva kuna smith kana isingachiti zvido zvavanhu ngaitorerwo masimba imwe inenge ichigonawo yodini yoita ushe madzoro mbiri matende inoputsika ende kukanya urangana matendera kurehwa maviri hapana munhu wani anokwanisa kungoziva zvinhu
vachitaurawo nestudio 7 pamuchato wemusangano uyu imwe nengwe yeptz amai nokutura shabangane vati vanosvira kuti ukama huri pakati pehurumende yebotswana nevashandi vayo huitekewo kuzimbabwe
kundithabisile kakhulu ukubona ukuthi iteachers union yebotswana lobudlelwano obuhle lomongameli wabo lokuthi umongameli uyazinika isikhathi sokuyezolalela ukuthi zisebenzi zithini zikhala ngani zifunani kuyinto engaza kuyenzakala ezimbabwe esifisa ukuthi alubana lakithi yayenzakala ekhaya
munyori mukuru webusetu vatobokanerari vodza studio 7 kuti sangano ravo richaita zvose mukubatsirana nevashandi muzimbabwe kunyanya vadzidzisi
We should be meeting to stage some demonstrations, conscientize Botswana and start to stage some demonstrations to indicate that the situation that is happening in Zimbabwe cannot be tolerated.
Vazhou avo vanova nengwe MDC inotungamirwa navanelson chamisa vaudza vamwe vavo vemubotswana kuti hurumende yemuzimbabwe iri kumwaya mapurisa mumaguta ose senzira yekutyityidzira vanhu kuti vasaratidzire vazhou vanga vakokwa semunyarikane paurongo hwevusetu mupalape ndakamirira studio 7 mupalape botswana ndini Stingray Madondo.